Vatauri vakasiyana siyana vapinda mumusangano weAsian Forum uyu vabvumirana kuti zvekushanyirana hazvingabudiriri kana zvekufambiswa kwevanhu kunyanya nendege zvisingafambi zvakanaka. Vawenga Inau, vanove mutungamiri weTourism Business Council of Zimbabwe, vaudza Studio 7 kuti mumakore apfuura munyika maive nendege dzaisvika kunzvimbo dzine chitsama dzemunyika kusanganisira kunhandare diki dzakaita seBuffalo Range kuChiredzi, vachiti urongwa hwakadai hunovandudza zvokushanya. Vanhu vatiwo kupararira kwechirwere cheCovid-19 kwakaratidza kuti zvakakoshawo kukurudzira kuti vagari vemunyika vashanyirewo nzvimbo dzemunyika dzinoyevedza, kwete kumirira vashanyi vekunze chete. Vanunura Indawana, vanove mutauri wekambani yendege yeFirst Jet, vachinyorawo kukosha kwekushanda pamwe kwezvekushanyirana nezvekufambiswa kwevanhu, vakati kuvekwa kwechibvumirano cheSingle African Air Traffic Market, SATM, kuchabatsira kukudza upfumi hwenyika dzemuAfrica muzvikamu zvekushanyirana nezvekufambiswa kwevanhu.
SATM yatiri kuona yatanga tiri kutaura nezvayo muzuva ranhasi ichaita iyo kuti kana yavepo zvizere, vanhu vanenge vakukwanisa kunyatsofamba vasina zvinovashupa kuti vange vachidini vachifamba. Nekuti izvozvi tiri kuona kuti zviro sekunge mavhiza ekuti vanhu vafambe vari muno muAfrica, ndege dzedzimwe nyika kuti dziende kune dzimwe nyika, panenge pane mitemo inenge ichirambidza. Zvino SATM iyi iri kubvisa zvose izvozvo izvi.
Muzvare Winnie Muchanyuka, mukuru weZimbabwe Tourism Authority, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo iro rinove ndiro rinoita gungano risanganai sanganani raona zvakakosha kuve nemusangano wakadai kuti pave nemushandira pamwe kuti mabasa ezvekushanyirana asimukire. Vati zvisinei nekuchema-chema kwevakawanda kuti mitengo inoiswa nevemabhizimisi ezvekushanyirana munyika yakakura, vanoona chikamu chezvekushanyirana chiri kukura.
Tingotarisa hedu jikerere tikuona kuti tourism iri kufamba zvakanaka, vemabhizinesi vari kushanda, vari kufarawo neuwandu hwevanhu vari kuuya, zviri kubatsira mabhizinesi avo. Vamwewo vakutiwo taakuchitanga kurasikirwa kwatakamboita nemari nekuvhara kwatakaita necovid. Aiwa, tave pari nani kuti tidzokere mabhizinesi edu pazvakanga zviri kusata kumadenda recovid.
Pamusangano uyu pabudawo pfungwa dzekuti zvakakosha kumutsurudza kambani yendege yeZimbabwe nekuti inobatsira mukushambadza nyika munyaya dzezvekushanyirana. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zvakaoma sezvo kambani iyi ine zvikwereti zvakawanda kumamwe makambani nekuvashandi vayo. Mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paBindira University of Science Education vaFelix Chari vati misangano yakadai yakakosha chose.
Ndinobvumirana nazvo kuti pane kudyidzana kuripo pakati peairline industry netourism. Asi tichizvitarisa, vana eZimbabwe they are parastatals. Naizvozvo vazhinji vanotungamirira such parastatals, they are political appointees. And tichizotarisa nyaya dzecorruption dzinogara dzichingonyimbwa mumapepa zuva nezuva, tinoona kuti ndezvimwe zvezvinhu zvinoafecta such parastatals.
Gungano resanganai sanganani rinopera musi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.